chirwere ichi chirwere chashungurudza vanhu pasi rose, chakatangira kuchina kuWuhan Hubei province, asi pari zvino chatekeshera chasvika kumacontinents anosvika mana pari zvino. Asi takatarira vana veZimbabwe, hatisati tave nekesi yatatitanzwa pari zvino yeZimbabwean person ati ainfectwa nechirwere ichi kana atawana chirwere ichi. Asi vatiri kunyanyotyira pari zvino tine vana veZimbabwe vanga vari kuChina, tine mastudents kana kuti vadzidzi vanga vari kuWuhan province kwakatangira chirwere ichi. Vatisiri kunyatsoziva pari zvino kuti zvakamira sei pavari, vakaona rubatsiro here uye hapana here akakanganiswa nechirwere ichi.
Tichitarisawo uwandu hwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, munoona here paine chenjedzo dziri kupiwa kuvana veZimbabwe vari kunze mukufamba kwavari kuita?
Hongu ichokwadi kuti vana veZimbabwe vakatekeshera nepasi rose vachifambidzana nekudyidzana nedzimwe nyika. Asi chinotipa tarisiro ndechekuti kunyika dziri kunze dzakawanda dzine mahealth systems akati simbei, uye tiri kuona zvekare information yakawanda kunyanyanya iri kunyanyoshambadzirwa nesangano reWorld Health Organization richidzidzisa vanhu kuti vangazvichengetedze sei kubva muchirwere checoronavirus. Saka tinoti risk pari zvino ishoma yekuti tingati vanhu vanga vabate chirwere ichi munyanyofamba vari kunze kweZimbabwe. Pane dambudziko ratiri kunyanyoona muZimbabwe nderekuti tine kudyidzana kwakanyanya neChina, tichine ndege nevanhu hobho vari kubva kuChina zuva nezuva vachipinda muZimbabwe. Ipapo pane threat yekuti tinokwanisa kuita risk yekutakura chirwere ichi chichipinda muZimbabwe. Tinoona zvekare kuti Minister of Health vaObadiah Moyo vakati vanhu vari kuzviitaya vanoti self quarantine, kureva kuti hatina an enforced quarantine kana kuti munhu achinge apinda muZimbabwe achisuspectwa kunzi ari kubva kunyika ine utachiona uwu anoiswa paanoongororwa nehurumende nevashandi vezveutano tinyatsogutsikana kuti munhu haasi kunzwa chirwere ichi munyika. Saka paself quarantine apo ndo patinoona kunge pane risk yekuti chirwere chinoona kutapurira chopedzera chapinda munyika.
Imi muri kunyika yeSweden, kwakamirawo sei panyaya yechirwere ichochi, uye ndezvipiwo zviri kuitwawo nehurumende yeSweden kune zvizvarwa zvekunze nezvemunyika kudzivirira chirwere ichi?
Pari zvino kesi yatakangonzwawo tichitarisa mumapepanhau kwakangoita kesi imwe chete yecoronavirus, asi hatingati kuno kune dambudziko revhairasi iri yatatitambwa. Uye kwatiriwo tinenge tichingoudzwawo mumaterevhizheni nemumapepanhau kuti tingazvidzivirire sei kana tichinge tatanzwa masymptoms ekuti pamwe une flu uri kudziya miri kana kuti uri kukosora zvakanyanya womhanya pachipatara chiri pedyo. Pari zvino hatingati pane any incident hombe yatatitaona pari zvino.